zvakatirwa dzadzwa taurwa nehurumende negurukota zvemari. Zvatirwa zvachaizvo nenyaya yekuti hapana chedu varombo, hapana chedu vashandi. Tiri kuona fokasi yehurumende iri yekutorera vanhu vasina chinhu mari zvekare. Taona mitero yezvinhu zvese zvinotibatsira pakufamba pamigwagwa. Ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo, hapana zvauya kwativi vashandi. Taitarisira kuti hurumende ichataura nyaya yemihoro, kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti toll gate ngaipegiwe according to the interbank rate, taitarisira kuti hurumende ichataura nezvakafanana neizvozvo, kuti nemasalaries zvekare anofanira kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri mu midterm budget yataurwa nezuro.
Asika hurumende iri kuti iyo yakati deredzei mari inobatirwa mitero, izvi hazvibatsirowo here vashandi?
Iyo zvino vashandi vari kutambira mari tinoti iri pasi pepoverty datum line. Mari isingakwani kuti vararame nemhuri dzavo. Vashandi vakawanda havasi kutambira kana $700. Taitarisira kuti mihoro yevanhu ichakwidzwa kusvika pachinhano chinoita between 5,500 to 6,000 RTGS. Saka zvokuti mitero inotangira pa700 hazvirevi chinhu. Zvekare vashoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.